Eva Joyce munaitibatanidza uya anotipa chirungu unifier mhuri yedu imhuri yakakura zvokukura zvezviya but munowana Eva Joyce hapana paanga asingapindi hapana paanga asingakwani ende munhu wese kwaari angari munhu akakosha iye pachezvake munhu anga akakwanisa kuita zvaakaita noupenyu hwake akabudirira zvaakabudirira zvakanyanyisisa but akasvika pavanhu hamaimboziva kuti kana makumuverenga mumapepa kana kuti izvizvi muchiona zviri kuitika pasi rese nevanhu vari kudi vari kumuchema hamungambofungidziri kuti ndiye munhu wacho she was so humble ende tarasikirwa negamba mumhuri tarasikirwa nemwana aiteerera nemwana aive role model aitarisirwa nevamwe vechidiki vachikura kuti ha inifa ndokura ndoda kuita sasisi jiki staimuti jiki ndozita rake rokumusha iroro totfo jeketa
kusvika pari zvino pane urongwa here wekuradzikwa kwake zviri kufamba sei
tichaita kuungana kaviri kuno kusouth africa nekuzimbabwe kusouth africa tichaungana musi wechitatu kubva na2:30 masikati maybe for about 4 hours kusvika kuma6:37 pane manhingi madetails acho achapostiwa pamafacebook nepamatwitter nepapi kuti tonge tichisangana nechekupi kwacho kune vasingakwanisi kuuya tikuedza kugadzira kuti titrime pamafacebook ipapa nepamayoutube
ko paurongwa hwekuendesa mutumbi wake kuzimbabwe pakamirawo sei apa maane mazuva acho here
urongwa huripo ndohwekuti by friday mutumbi wake unenge wasvika kugweru zvinozoitika ipapo ndezvekuti Eva Joyce akasiya ataura kuti haasi kuda zvokuvigwa sezvatoita zvatoita takawanda zviya zvekuinda muvhu iye akachuza kuti anoda kukrimetewa